Kuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushayanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarayiridzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netension yakakurisa kubva patsarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka. Zvinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarayiridzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kunodzimara kwaita mirizhonga dzakawanda. Isu taatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka, dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainavo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana, mune runyararo, hamuna kana dambudziko, saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonokwe kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa?
Kunyuvita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasefiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavha ngwavha zvava zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro yakakwana, ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza, vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro. Inyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe, asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurayiridzi. Zvinozoita kuti zviomere murayiridzi kuti adzokere kubasa, zvisinei nekuti anzi neunion yake adzokere kana kuti arege, nekuti iye homwe yake ndo inodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varayiridzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chishemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4, pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.